Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumiguru 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri chiti einemi sere nhau dzanhasi. Vasifasi Musipa avakashaya nezuro vanonzi vakaramba kuradzuka kumarinda yeHeroes Acre kunyangwe vakaitwa gamba renyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe woitwa mutevedzeri wasachigaro wesangano rekomesa kumusangano uri kuMadagascar, asi nyanzvi dzinopesana maonero pakuti zvinobatsira nyika here kana kuti kwete. ZANU PF yopa vanhu mastand kuNorton pamberi pesarudzo. NCA iri kukwikwidza musarudzo idzi inotiwo kukutenga mavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo wagavhuna wedunhu reMidlands uye vari nhengo yepolitibhiro yeZANU PF vaSifasi Musipa avakashaya nezuro kuchipatara cheWest End kuGweru vave kutarisirwa kuvigwa kumarinda edunhu reGweru kana kuti Gweru Provincial Heroes Acre pedyo nemudzimai wavo sechaive chido chavo. VaMusipa vakaitwa gamba renyika uye vaitarisirwa kuradzikwa kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Vaive mutauriri wePeople First mudunhu reMasvingo, retired Colonel Kudzai Mbudzi, vavigwa kumusha kwavo pane mamwa kuMasvingo nhasi. Mashoko atiri kutambira anoti hurumende yaramba kubatsira mukuvigwa kwavo kunyangwe vaive murwi wehondo yerusununguko uye vaive muchiuto. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akabatana mukunyora gwaro renyonyoto kusangano reUnited Nations General Assembly neSecurity Council vachikurudzira kuti mauto pamwe nemapurisa eZimbabwe ari mumabasa ekuchengetedza runyararo pasi rose vabviswe. MDCT, Zimbabwe People First, People's Democratic Party nemamwe mapato pamwe nemasangano akazvimirira anosanganisira Renational Vendors Union Zimbabwe neCrisis in Zimbabwe Coalition anoti atora danho iri nekuona kuti hurumende yavaRobert Mugabe iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu munyika chinove chinhu chinopikisana nemitemo yekodzero dzevanhu pasi rose. Mutauriri weMDCT vaRobert Gutu vanoti sebato rinorwira kuti munyika muve nerunyararo vakaona zvisingaiti kuti hurumende ikutyora kodzero dzevanhu munyika asi kunze uko ichinonyepera kunge inoremekedza kodzero dzevanhu kana yoita mabasa ekuchengetedza runyararo pasi peUN. Ngatinzwei hurukuru yataita navaGutu pamusoro pedanho ravo iri.
Ichokwadi Jonga, isu sebato reMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai tagara tiri bato rinoda zverunyararo, rinoda kuti vana veZimbabwe vagarisane murunyararo vachifara, vasingamarane marane, vasingapokani, vasingarovani, vasingapondani. Kusaina kwatakaita tingangoti muchirungu petition iyi, takabatanawo nemamwe mapato ezvematongerwo enyika nemamwe macivic organizations kumucherechedzo wokutaridza kuti isu hatisi kufara sebato guru rezvematongerwo enyika munoZimbabwe, kuti tinowana kuti vana veZimbabwe tinoramba tichimbunyikidzwa, marights edu anoramba achimbunyikidzwa. Takatarisana neyatingangotiyo the United Nations Charter, saka isu tiri kuti kana iyo Zimbabwe yava nyika inotaridza kuti yava yechipanditi kudaro, zvinogokodzeravo here kuti mapurisa edu, masoja edu nevamwe vakadaro vaende kuma peace missions anenge ari pasi pe UN General Assembly kana kuti pe United Nations nemapazi ayo akawanda. Apa tirungoti hanzi muchirungu anoti hanzi charity begins at home.
Asi amuone here kuti kana makama kuti vari mubasa rekuchengetedza runyararo mu United Nations vabviswe munenge makanganisa runyararo rwamuri kurwira iro.
Atingadaro nokuti vazhinji toda kuti vanzwisise tinoziva kuti Studio 7 inotererwa nevana veZimbabwe vakawanda jonga. Ndoda kuti vanzwisise kuti zvatiri kuita izvi hausi hutsinye wokuti vana veZimbabwe vaenderei pamapeace missions ava. Atingati isu tinombunyikidza vana vedu veZimbabwe, tinovadzvanyirira, tinovarova. Zvino tiri kuti kana tiri nyika inodaro inodzvanyirira vana vayo ichivarakasha ichivarova kudaro, togova zvenyika inonzi huyai kumapeace missions zvingaitavo here? Isu ngatimbotanga tagadzirisana muno muZimbabwe kuti tizoonawo kodzero yokuti tinonzi Zimbabwe inyika inoutongi hunoudzamu hune demokrasi, ndokuti inofanirwa kunge ichikokwa kuva pamapeace missions ari pasi peUnited Nations.
Avanga vari mutauriri weMDCT vavo Betty Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo vaKindness Paradza vezano PF vachimirira makonde mudare reparamende uye vari nhengo yekomiti inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuti tinzwe umaonero avo padano rakatorwa nemapato pamwe nemasangano aya.
Ava vanhu vari kupedza nguva yavo nekuti Zimbabwe inotozivikanwa pasi rese kuti ine mauto, ine mapurisa anonyatsogona basa irori. Ndosaka vachigara vakakokwa kuenda kunyika dzinenge dzine hondo ende vachinoita basa nemazvo. Iye zvino tine vakawanda takabvira kudhara kunana East Timor kwese uko takaenda, kunana Sudani, kunana Liberia takaenda kwese uko. Saka tichiri kungoenda chete kana kunana Kosovo kuEurope. Unyanzvi hwedu muno hwakakosha.
Muri kuti imi havabudiriri nedanho ravatora iri, asi ivo vari kutika Zimbabwe ainganochengetedza runyararo kunze uku ichitadza kuchengetedza runyararo mumba, charity begins at home.
Ko isusu kuno hatina mhirizhonga taisu? Zimbabwe haisi muhondo ka? Zimbabwe haisi muhondo, hatina mhirizhonga kuno kuZimbabwe. Tine matoti ari kuda kunopaza zvitoro ndo hatinawo. Saka izvo hazvingaite kuti United Nations iti Zimbabwe regirai kuuya. Aiwa, kwete, nekuti United Nations inotoziva kuti Zimbabwe ine yatingati muchirungu the best security in the continent. Zvavari kutadza kunzwisisa ndezvekuti kana munhu wadyiwa maelections, bvuma kuti ndadyiwa maelections, womirira nguva kusvikira yakwana, Morgan Tsvangirai nevamwe vake vanofanira kubvuma kuti vakadyiwa navamugabe nezanu PF muna 2013.
Avanga vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vezano PF vari parunhare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mukuru wevechidiki mubato rezano PF vakudzai chipanga vanopa nhengo dzavo nzvimbo dzekuvaka dzimba munotoni apo vanoshoropodza mirizhonga yakaitika nemusi wemugovera yakasiya vanhu vanomwe vakakuvara. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro munhandare yengoni munoton vachipanga vanoti nzvimbo dzekuvaka dziri kupiwa haisi nzira yekutsvaka rutsigiro chete asi chirongwa chehurumende sezvakangoita chirongwa chekugova minda chakaitika muna 2000.
Pakatorwa minda mugore ra2000 vamwanhu vaifunga kuti hazvitasa izvi hazvifambi, asi kutaura kuno vanhu vatova nema 16 years vari mumaminda umu. So nyaya yemastens yatangwa futi navamugabe iyi, pane vamwe vanhu varifunga kuti haisei futi haibudi. Vanofunga kuti haibudi gare kudzimba dzanuko dzenyu vane confidence neutungamiri hwapurezidendi Mugabe, uyai mupuhwe mastens enyu mundo wake.
Asi vachipanga vanoti munhu wese anenge apiwa nzvimbo yekuvaka dzimba anofanirwa kuvhotera nhengo yezanu PF varo nechindedza musarudzo dzemunoton dziri kuitwa kupera kwesvondo rino.
Uchida zvekuforera masterze zanu PF woenda musangano.
VaPatrick Zhwao, gurukota rinoona nezvevechidiki vakapindawo musangano uyu, vanoti zvirongwa zvehurumende zvinofanirwa kuyamura nhengo dzezanu PF chete.
Tinokucherechedzai senhengo dzezanu PF. Tinokucherechedzai sevana veZimbabwe. Tirikuda kuti tizvitaure izvi pamusana pekuti pane vamwe vakangofungidzire kuti pamusana pekuti muri vana vezanu PF hamufanirwe kuwana kuzvinhu kubva kuhurumende. Tauya pano kuzomirira hurumende yeZimbabwe to make sure kuti vana vezanu PF vawana masters vari vana vezanu PF.
Mashoko aya anotsigirwa navachipanga avo vanoti mombe inoyamwisa mhuru kwete dhongi.
Mwana wedhongi kudhongi. Mwana wemombe. Mwana wembudzi.
Vachipanga vakapa nzvimbo dzekuvaka dzimba munoton dzinosvika zviuru zvishanu panzvimbo yakakura 400 hectares iyo vakapiwa nebazi rezvematunhu. Ndakamirira Studio 7 munoton, ndini Arthur Chiguriwa.
Tichiri panyaya yekunoton, Blessing Zulu weStudio 7 abatowo vari kukwikwidza vakamirira bato reNCA kunoton vaDave Tichoga kuti tinzwe divi ravo nezvekutsvaga kwavo rutsigiro.
Ya mirishonga dziri kuitika baba, inye mirishonga dziri kuitika ndidzo kuti zanu PF inotungamirirwa navachindedza navamuliswa inongori party 1. Saka vanhu vanozivana utsotsi hwavo ndosaka vaita mirishonga. Isusu kuNCA hatitarisiri mirishonga, iparty rokusapota vanhu zvinomukurumbira.
Saka imi muri kubvumidzwa henyu kuita madoor-to-door campaign nenyaya pasina mheremhere?
Ya isusu kuita madoor-to-door campaign pasina mheremhere ende vanhu vanotigamuchira zvakanaka sterek.
Muri kumboita here misangano nezeki muchionesana kuti zvinhu zvakamira sei munotonhuma?
Ya tiri kuita musangano nezeki, but vatoita musangano ipapo totonzwa kuti vanamuliswa nana vachindedza vari kurovana ye zvadai zvadai. But isusu sepati yeNCA hatina kana munhu watanongedzana naye. Tiri kufamba tichiita madoor-to-door campaign, vanhu vachidavira vachitibvunza mubvunzo mune zvakanaka.
Muri kufara here nezviri kuitwa nezeki kunoton kwacho nemapurisa?
Ya isusu kusati kwedu sepati yeNCA hatisati tasangana zvibinga mpinyu sezviri kusanganwa nana vachindedza nana vamuliswa, nokuti inongori party 1 vanoziva utsotsi ndovauraya ekonomi yenyika kubva 1980 kusvika patina 36 years. Munotona hamuna kana mvura, hamuna kana marodzi, hamuna kana pokugara pavanhu. Kuti uone kuti itaundi kana kuti uiti reserva, nyango reserva yekupedzisira haiti kii yakadaro yekuti munhu anoenda kunoita kuma 10 hours akamirira kuchera mvura. Apa achinzi pamvura iyoyo anofanira kuchera 8 liters chete every day.
Saka munosangana kangani nevezeki nemapurisa aya pamwedzi?
So far vezeki isusu tasangana navo kangangoite katatu kana kuti kana chete.
Vari kukwikwidza vakamirira NCA kunoton vaDave Tichoga vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzvare Nuto Ahmed Abdullah vane makore makumi maviri nemasere vakamira parutivi penhandare yendege izere guruva pakamba yevapoteri yedabdab iri muKenya vakamirira kukwira ndege kuenda kuMogadishu. Mumwe wezviuru zvevanhu zvakafunga kudzokera zvoga kumusha pasi pechirongwa chiri kutsigirwa neUnited Nations pamwe nehurumende yeKenya muchiri memakore akawanda vachiedza kutsvaga upoteri muKenya. Asi muzvara Abdullahi nevamwe vavo vanoti urongwa uhu hauchisiri hwekuzvipira voga sezvo vari kupomera Kenya mhosva yekumanikidza vanhu kudzokera kunyika isina kugadzikana. Russia inoti mauto ayo akabatana nemutungamiri weSyria vaBashar al-Assad amira kukanda mabhambo kumaodzanyemba kweguta reSyria reAleppo pamberi pemaava masere erunyararo ekuti vanopa rubatsiro vakwanise kushanda ari kutarisirwa nemusi wechina. Kurukota rezvekudzivirirwa kwerussia Vasergei Shoigu vazivisa pane pfinyuro nhasi vachiti kumiswa kwekukandwa kwemabhambuku kwatanga nenguva dzegumi mangwanani. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kumusangano wevatungamiri venyika dziri musangano rekutengesera nhare Common Market for Eastern and Southern Africa kana kuti COMESA. VaMugabe vanonzi vasarudzwa kuita mutevedzeri wasachigaro kumusangano uyu. Kwaizvi zvinorevei kuZimbabwe? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanova chipanga mazano chehurumende uye vachidzidzisa nyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe vanoti hapana zvizhinji zvinobatsira nyika kubva mukudyidzana neCOMESA pari zvino.
COMESA haikwanisi kubatsira Zimbabwe zvakanyanya nekuti nyika dzirimo COMESA zhinji dzacho dzine matambudziko akawanda. Dzina upfumi wakati sedziri musadai.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti COMESA inobatsira Zimbabwe zvakanyanya.
COMESA musika wakati kurei nokuti unobata nyika dzeEast neSouthern Africa. Saka zvichireva izvo kuti tinenge tiine mukana wakati kurei wekudyidzana nenyika dzakati wandei. Musika yeCOMESA yakati wandutswei ihombe kukunda yeSADC. Pari zvino veCOMESA vari kutobatsira pane zvavari kuita muenzaniso wekuedza kusumudza maindastri edu, muenzaniso pane zvemakanda emombe. Zvichishandurwa kuti zvive zvinhu zvinogadzirwa zvisikaita seshangu nezvimwe zvakadaro.
Ko, kusarudzwa kwavaMugabe kunobatsira here? VaDavid Noripiri vesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vanoti izvi zvakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Mukaona maheads of states ese COMESA vakubvumirana kuti zvinge zvakamira zvakaita saizvozvo, vaonawo zvekare zvinhu zvinogona kutibatsira seCOMESA ese kunyanya takatarisana neinstitutional memory.
Asi Dr. Mugano vanoti zvakangokosha munyaya dzezvematongerwo enyika chete. VaNorupiri vanotiwo semaonero avo vemabhizimisi vemuZimbabwe vari kuwana zvakawanda mukudyidzana neCOMESA. Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti nyika dzakabudirira dzakaita seChina ndizvo dziri kutadzisa COMESA kushanda zvakanaka.
Inyaya yakakosha asi izvezvi kuchine basa nokuti COMESA haisi kuCOMESA countries haasi kutrader in between kutengeserana zvinhu kwakanyanya kutori pasi izvozvi. Saka takatarisira kuti president kana wa vice chairperson tichaona kutengeserana zvinhu kwenyika dziri muCOMESA kuchiitika zvitori nani pane zvatiri kuona izvezvi, nekuti maCOMESA countries ari kutenga kunobva kune dzimwe nyika dziri kure, asi iwo pachawo havasi kushandira pamwe chete vachitengeserana zvinhu zvinogadziriswa munyika dziri muCOMESA China.
Nyika dziri muCOMESA dzinosanganisira Burundi, Comoros, DRC, Djibouti, Egypt, Eritrea, Kenya, Libya, Malawi, Rwanda, Sudan nedzimwe. Chibvumirano chekutengeserana cheCOMESA chakanyoreranwa pasi muna 1993 kuKampala kuUganda. Vanhu vari munyika dziri muCOMESA vanosvika mamiriyoni mazana mana nezviuru mazana mashanu. Uwandu hwemari inotengeseranwa muCOMESA nenyika dzekunze inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kutarisa kusashandiswa zvakanaka kwemari yehomwe yeZimDev, iyo yakanangana nekusimudzira vadzidzi pamwe chete nevanhu vane hunyanzvi hwemhando yepamusorosoro mumabasa akasiyana siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumire imashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ngati sanganei muchirongwa The Connection nasi, muneni wenyu tunga milinkomo nemumwe wangu chioniso jani.
Magateerera kunepfenyura yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Hurumende kuburikidza nechikamu cheZimbabwe National Statistics Agency yakabatana neUnited Nations Population Fund nasi yaburitsa magwaro matanhatu anobatsira mukufambiswa kwemabasa ebudiriro nezvirongwa zvehurumende. Magwaro aya aparurwa kuHoliday Inn muHarare. Mutorodwe nao Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Magwaro aparurwa aya anotarisa nyaya dzakaita semagariro evanhu, achitarisa nyaya dzemabasa uye magariro evanhukadzi nevanhurume. Simstati yabuditsawo kekutanga gwaro rinotarisa magariro evana. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparurwa kwemagwaro awa, mukuru wechikamu chehurumende chinoona nezvemagariro evanhu, vamutasa dzinotizei, vati zvakakosha kubudisa magwaro aya kubatsira vanogadzira mutemo nezvirongwa zvehurumende kuti zvizadzikise zvinodiwa pasi neruzhinji.
Basa redu ndorokuti titsvake umbowo nokuita ma surveys and censuses. Tatsvaka umbo kuma surveys and censuses kuti ma older people vakawanda zvakadi, vana ma living conditions akadi, tozvipa kuma policy makers like the Minister of Public Health and Child Welfare, the Minister of Health and Child Care, vochishandisa ma reports aya kuita ma policies na ma interventions avo.
Vapiason Mulambo vanoshanda nesangano reUnited Nations Population Fund, iro remamwe masangano akabatsira Zimstad kubuda nemagwaro aya, vati vanogutsikana nekuti hurumende inobatsirikana nemagwaro avo.
Mukushanda kwedu nemapazi akasiyana ehurumende kunyaya kune zvinoongorora magariro evanhu kuwanda kwavo zvemumasensus kana kuti zveutano hwavo, tinoona zvishandiswa zvikuru.
Vawatmo Makokova, mumwe wevange vari pamusangano wekuparura magwaro aya, vati vafadzwa zvikuru nekuparurwa kwemagwaro akanangana nevana.
Ripoti iyi yabuda iyi iripoti yakanaka zvikuru, nyangwe hazvo zviri kubuda imomo zvimwe zvacho zvinoshungurudza, zvakafanana nenyaya yekuti vana vechikoro veECD hafu yacho haisi kukwanisa kuenda kuchikoro.
Gwaro revana irabuditsawo pachena kuti chikamu chepakati nepakati chevana vari muZimbabwe havaendi kuzvikoro zvesekondari, uye kuti zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvevana vari pasi pemakore 15 munyika muno zviri pamabasa, kunyange zvazvo mitemo yenyika dzese isingazvibvumidzi. Asi muzvare Chipo Majuta, vange vari pamusanganowo uyu, vati havana chivimbo chekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko ese ari mumagwaro awa, vakati ivo maonero avo angarekuti mari dzinoshandiswa mukuongorora nekubudisa magwaro aya dzingadai dzichitoenda kuzvirongwa zvebudiriro.
I think kuti vari kutambisa maresources, dai vaisa maresources iwawo kuvana vacho vari kushaya mari yekuchikoro, vari marginalized ivo vazvirema zvacho, ndo maonero angu.
Magwaro aya ari kushandisa zvakaunganidzwa pakuverengwa kwevanhu munyika mugore ra2012. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti mapurisa anofanira kusunga nhengo dzeZANU PF dzakaita zvehuori pakushandisa mari yehomwe yeZimDev. omwe Zimdef yakaparurwa nechinangwa chekusimudzira vadzidzi pamwe chete nevanhu vane unyanzvi hwemhando yepamusoro-soro mabasa akasiyana-siyana. Asi komisheni inoona nezvekurwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti nhengo dzezano PF dzinosanganisira gurukota rezvedzidzo yepamusoro-soro vaJonathan Moyo vari kushandisa mari iyi mabasa asinei nekubatsira vadzidzi. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutungamiri weZinasuva Alistair Pfunye.
Isusu tinosangana rinomira vadzidzi kana takatarisa nyaya iri kuitiwa yeabuse yemafani iri disappointing nekuti number one tikatarisa malivelihood emastudents ezvino makampasi ari more disappointing pakuti you find kuti they live their day to day life vasina kana dollar mupocket zvichikonzera kuti vapedzire vachipindira mune dzimwe nyaya dzinenge dzisina kunaka sevasikana vachitanga kurara nevakomana vatinoti mablesa kuti vawane their basic needs for college. So we are very disappointed here kuti mafanzi emastudents ari kudyiwa and achidyiwa singava at the same time mastudents acho alangushing makampasi achilangusha makampasi wefind kuti nyika at the end of the day inoproducea magraduate anenge achigraduata achienda kumakuva because vanenge vakuita chinhu zvinhu zvino abusa their bodies.
Mungada kutsanangurira vatereri vapfunye kuti vadzidzi vanofanirwa kunge vachibatsirwa sei nehomwe yeZimdefu?
Okay, firstly, kana tatarisa nyaya yeZimdef, totarisa kuti vadzidzi pane maprograms vamwe vanenge vachiita takatarisa mastudents ekunana koli ekunana ekumatechnical colleges ndo vamwe vanofanira kubhenefita macho ndemari yeZimdef because vane maprojects avanenge vachiita. Maprojects acho achibatsira international development and maprojects acho anenge achida kusponsewa. Ukatarisa vamwe vanenge vachiita zvekapenti zveizvei they need materials to be sponsored and kune mastudents again anenge asina kubhadhara fees. So mari dzeZimdef takatarisira kuti dzogona kubatsira kuita kuprovida mascholarships akaita sana kadheti vakavhara then kune nherera kastudents akashaikirwa nevabereki. Isu sezinhaso tinenge tatarisira kuti students vanofanira kubhadharirwa neorganization yakaita seZimdef.
Valista Pfunye ndoo mutungamiri weZinasu vanga vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, University of Zimbabwe inonzi yakoka vadzidzi vatatu kumusangano wekuvaranga kana kuti disciplinary committee mushure mokunge varatidzira pamberi pemutungamiri wenyika apo vanhu vaipiwa zvitupa zvavo kana kuti graduation mwedzi wapera. Vatatu ava vanoti Tonderai Dombo, Tembinkosi Rushwaya na Alexander Mukamba. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari yeZimdef nehurumende pamwe nevamwe vakuru vakuru mubato rezano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Vasifas Musipa vanonzi vakaramba kuradzikwa kumarinda eHeroes Acre kunyangwe vakaitwa gamba renyika vachete vanoda kuradzikwa pakavaradzikwa mudzimai wavo kuGweru. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voitwa mutevedzeri wasachigaro wesangano reComesa kumusangano uri kuitwa kuMadagascar, asi nyanzvi dzinopesana nemaonero aya pakuti izvi zvinobatsira nyika here kana kuti kwete. Zano PF yopa vanhu mastendi kunotwani pamberi pesarudzo, ukowo bato reNCA riri kukwikwidza musarudzo idze richiti uku kutenga mavhoti. Tabva tashuka kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.